Nyaya yekuti vana vasadzokere kumba inochengetedza omwedzi vabereki vakaburisa mari dzakawanda vanaiva vachienda kuchikoro. Chakangoshata ikalenda yechikoro chedu yakatadza kuzoona kuti kuchaita Easter holiday chete. Tinoe hurombo kune vana vachatadza kuona Easter holiday. Chepiri tichatarisa nyaya yekuparara kweCOVID-19 kuvacheketa muzvikoro kutokreatawo imwe bhabho yekuti mwana achazokwira mubhazi achitapurirana nevamwe chigwere denda reCOVID-19 odzoka naro kuchikoro zvaizokanganisa zvikoro zvedu zvizovharwa zvakare. Saka isu tinoona riri danho rakakosha pakuchengetedza homwe dzevabereki nekudzivirira kuparara kweCOVID-19.
Pane urongwa hwaitwa here kuti chikafu nevanosara pazvikoro izvi nevana apa vachabhadharwa nani?
Dambudziko ratinogara tichichema naro yekuti hatinotore nguva pakuronga kuti toita sei. Zvinhu zvedu ndezvekungoti churo yamukira mugumbo. Tinokurudzira hurumende nemaresponsible authorities anosanganisira machechi nevamwe vane zvikoro vabude neurongwa hwakarongeka hunoita kuti vana ava kugara kwavo risave dambudziko.
Asi hurumende haina kukuudzaiwo here kuti ndiwo zvayafunga kuti vana vepamaboarding vasaenda kudzimba paholiday yeEaster?
Hurumende haina chayanga yatizivisa panyaya iyi, asi isu semaonero edu tanga tagara tichitotambura kuti tichabatanidza sei nyaya idzi kuti vana vauya kuchikoro vakuda kuti vadzokere. Ivo vabereki havana mari, zvikoro zvakaomerwa nyaya yekupararira kweCOVID. Hamungarambe munhu achiti abuda apinda abuda apinda. Saka tee tichingotiwo kana tikange tawana solution inobatsira nyika ngatishandei neiyoyo. Asi semutauriro unenge wakakosha watiyagara tichiita, hurumende ingaigara yatsanangura zvinhu zvayo paine mwaka wakakwana kuti pana paine gadziriro dzechikafu nezvimwe dzinoda kuitwa dzevana nekumwe kuonana kungada kuitwa vamwe vanenge vari vemakereke nezvimwe zvigadziriswe. Asi tokurudzirawo kuti kana paine mubereki ane mwana ane mari yake anoti ini ndinokwanisa kuti mwana wangu auye, hurumende ngaisanyanyooma mwoyo. Ngavatenderwe vaende pamwe nevemakereke akasiyana-siyana. Asi tizoonawo kuti vana vakana vadzoka vanotestwa vasati vapinda muzvikoro kuti tisawedzere mukana wekupararira kwezvirwere.